vachitaura pamusangano wakaita nevatsigiri vavo mumaronderwa nemusuwe svondo vashamisa vakati ZEC iri kushanda pamwe chete nemauto nevekurussia nechina kuti vabirire sarudzo dzemwedzi uno.
Hatina kutoda kuprinda maballot. We don't want to do that. Let ZEC print the ballot. Vatoda kuziva kuti muri kuprinda paballot paper chairo chairo. Nokuti nenyaya yese yamuri kuita nevakomana vamwana vachibva kuna maRussia, we know what you are doing. Tinokuzivai zvamuri kuita nevamwe vanobva paChina, we know what you are doing. Ende musafunga tikasa kuburisa hatizivi zvamuri kuita. Our guys in the military, we respect you, we honor you, because you are the pledges of our honor. But regerai kupinda muhapa yebato zvokuti munotsvira muhapa yebato. Regerai kuva pasi pebato zvokuti hamuna kurwira bato. Makarwira nyika, hamuna kurwira ZANU-PF. Makarwira nyika, hamuna kurwira Munangagwa. Makarwira nyika, hamuna kurwira munhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kutinzwe pamire vari muchiuto panyaya iyi, asi vamugwisi vakaudza vatori venhau kuti basa remauto nderekutevedzera bumbiro remitemo pamwe nekurichengetedza, kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti mashoko avachamisa aya ndeemugodzi matsuro.
Isusu tine bato rinoona nezvesarudzo, hatina kutora nhiko dzekuti tiri kuda kubatsira nyika kuenda kusarudzo kuti tigonotsvaga vamwe vanhu vekune dzimwe nyika kuti tibire vanhu sarudzo. Tinotori neshungu dzekuti umwe neumwe wevanhu vakauya vakarejista kuvhota vakwanise kufamba murunyararo pasina mhirizhonga kana kushungurudzwa, vaende vanosarudza vatungamiri vavo vavanoda vakasununguka pasina kumbunyikidzwa. Isu hatisi mubasa rekumbunyikidza vanhu kuti vasarudze vanhu vavasingade kusarudza. Hatimboshandi nevanhu vekurussia, hatishandi nevanhu vekuchina, hatishandi naani kana ani anoda kukanganisa nyika inei. Nyika idzi bati inyika yedu. Takatora mhiko patakapinda mubasa ratiri kuita resarudzo, mhiko yekuti zvinodiwa nemwana wemuzimbabwe ndozvatinofanira kuita kuti zvido zvake zvibude kusarudzo. Tichamira nemhiko idzodzo.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira muzvare vemurika dhau vanoti maoko eZEC haana kuchena panyaya iyi.
Sekuona kwangu takatarisa zvinotoitika zvakatoitika kumaelection nedzimwe nyika zvakafana neamerica kana Nigeria chaiko chaiko, kwanga kuine kupomerwa ikokoko kwekuti dzimwe nyika dzekunze dzakafanana naRussia nanachina vakapindira musarudzo dzenyika idzidzi. Saka ndiona kuti anokwanisa kunge angori mupomerwa, vanokwanisa kunge vaine evidence. Saka zvinofanira kunge zvakangonaka kuti nyaya iyoyo inge ichitariswa kana kuinvestigetwa zvakadzika. And mazuva atipereyi ayo takatoono mukuru weZEC vari kuRussia vari accompanied nemamwe maleaders ezanu-PF nevamwe vemuhurumende.
Musarudzo dzemuna 2013 MDCT yakati yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo rezanu-PF pachishandiswa kambani yekuIsrael inonzi Mikuv. VaMugabe vakazobviswa pachigaro nemauto muna mbudzi wegore rapera ayo ari kuti haapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichakadai, mubatanidzwa weMDC Alliance uri kuronga kuratidzira muHarare mangwana uchiita hausi kufara nemafambisirwo ari kuitwa basa neZEC pamberi pesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.